manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC linyaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Kana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri gumi guru 13, 2020 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu gumi vanobatwa nechirwere chaCovid-19 uye vanhu chiuru nezana nemakumaviri nevaviri kana kuti 1122 vanopona kubva kuchirwere ichi. Vaimbo wemurongi wemusangano mubazi revechidiki mubato rezano PF vaGodfrey Senengamu Nasi vanyemwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. MDC Alliance inoti ongororo yayo yemari yegore ra2019 inoita mamiriyoni matanhatu nemazana maviri ezviuru zvemadhora emunyika kana kuti 6.2 million RTGS dollars yafambiswa zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere chaCovid-19 hwakasvika pavanhu zviuru zvisere nemakumi maviri nemumwe chete kana kuti 8021 zvichitevera kubatwa kwevanhu gumi nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika yose vachiri mazana maviri nemakumi matatu kana kuti 230 sezvo pasina munhu akashaya nechirwere ichi munyika nezuro. Vanhu vapora kubva kuchirwere chaCovid-19 vava zviuru zvinomwe nemazana matanhatu nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 7627 zvichitevera kupora kwevanhu chiuru nezana nemakumi maviri nevaviri kana kuti 1122 nezuro wakare. Vanhu vachiri kurwara neCovid-19 vava zana nemakumi matanhatu nevana kana kuti 164. Johns Hopkins University inoti vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika mamiriyoni makumi matatu nemasere nezviuru zana nemakumi maviri nechimwe kana kuti 38,121,000 vafa nechirwere ichi vachidarikawo miriyoni imwe chete nezviuru makumi masere nezvitanhatu kana kuti 1,086,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa pamwe nekufa nechirwere ichi. Vabatwa nechirwere ichi muAmerica vadarika mamiriyoni masere nezviuru makumi matatu nezvisere kana kuti 8,038,000. Vafa nechirwere ichi vadarika mazana maviri nemakumi maviri ezviuru kana kuti 220,000. Vaimbo wemurongi wemusangano mubazi revechidiki mubato rezano PF vaGodfrey Senengamu nasi vanyemwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba panyaya vari kupomerwa yekukurudzira vanhu kuti varatidzire zvine mhirizhonga muna chikunguru. Godwin Manguzha anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare ramagistrate Vangoni Nduna varasa chikumbiro chavatsenengamu chekuti vatongwe vachibva kumba vakati vaende kutirongo vozodzoka musi wa27 gumiguru apo pachanzikwa nyaya yavo. Vanduna vati vatsenengamu avo vakazvipira kumapurisa chishanu chapfuura vachiti vainge vachiteverwa nevanhu vavasingazive vanenge vakachengetedzeka mutirongo. Gweta ravatsenengamu vaHarrison Ngomo vati dare raona zvakakodzera kuti vatongwe vachibva kutirongo sezvo upenyu hwavo huri panguva yakaoma.
chikonzero chokutanga ndechekuti vatsenenga mo vanonzi vane vanhu vaiva tevera vasingazikanwe saka naizvozvo vanhu ivavava vanenge vachikonzera kuti upenyu hwavo hunge husiri safe naizvozvo vabva vanzi vagare mukati kuti vachengetedzwe kuvanhu ivavo chechipiri ndechekuti vari kuti mutongi ari kuti mapurisa akatora mwedzi mitatu kuti vakwanise kuzova mubatwa hwavo naizvozvo vanoona sokuti vakakururwa kuti vatongwe vachibva panze vangango tisa
vatsenengamo vakaudza dare kuti vari kutyira upenyu hwavo vachiti vaiteverwa nevanhu vavasingazive vatsenengamo avo vainge vari kutsvagwa nemapurisa vakazvipira pakamba yeHarare Central nemusi wechishanu mune imwe nyaya sangano remagweta reLaw Society of Zimbabwe rinoti rave kuongorora nyaya yekuti imwe nhengo yaro amai Beatrice Mutetwa avo vari kupomerwa mhosva yekusazvibata zvakanaka pamwe nekuzvidza dare apo vaimirira Hopo Chingono uyo ari kupomerwa mhosva yekukurudzira vanhu kuratidzira zvine mhirizhonga pamutongo muna Nyamavhuvhu wekurambidza amai Mutetwa kuti vamirire Chingono vanduna vakati Law Society of Zimbabwe yaifanira kuongorora maitiro amai Mutetwa pamwe nekuvaranga nekuda kwemhosva yavo iyi mutauri weLaw Society of Zimbabwe vaRichard Chidza vaudza Studio 7 kuti vave kuongorora nyaya iyi
iyo takakumbira amai Mutetwa kuti vape divi ravo pamusoro penyaya iyi vakatipa divi ravo izvozvi Law Society of Zimbabwe yakunyatsa kutarisisa nyaya iyi kuti ione kuti zviripo here zvakadaro zvakaitika hatina zvakawanda zvatingataura panguva inoiyi nekuti asi kutoti tingoti Law Society ine nzira dzayo dzainoita kana magweta achinge ane kupomedzerwa kwaanenge aita saka ndivo zvatiri kutarisa izvozvi iyo inyaya inongoitika mumba medu saka tichaitarisa saizvozvo kusvikawo pakuguma kwayo
amai Mutetwa vaudza Studio 7 kuti hongu Law Society of Zimbabwe yave kuongorora nyaya yavo uyewo vati vari kupikisa mutongo wavanduna hatina kukwanisa kunzwa divi reNPA asi amai Mutetwa vabvuma kuti NPA yakatoisa magwaro ayo kudare kupikisa danho ravakatora rekupikisa mutongo wavanduna kudare repamusoro reHigh Court zvichakadai kanzura weMDC Alliance kumasvingo vaGodfrey Kurawone nhasi vaenda kudare pamusoro vachida kuripwa negurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe kazembe mukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga Prosecutor General vakumbira ihodzi mukuru wemapurisa ECID kumasvingo pamwe naDetective Constable Muonde mushure mokusungwa musi wa31 Chikunguru vachipomerwa mhosva yekuratidzira nekuvhara migwagwa asi vakazowanikwa vasina mhosva mushure mokugara mutirongo kwemazuva anodarika makumana gweta ravakura uone vaMartin Mureri veZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudza Studio 7 kuti vakura uone vanoda mamiriyoni maviri nemazana mana ezviru zvemadhora emuno nekuda kwekusungwa kwavakaitwa uko vanoti kwaive kunze kwemutemo
timwe mari yokutanga tiri kutaiwa vakaresa pakutosunga inonzi unlawful and wrongful arrest yavakura uone saka toti toda 500,000 papo then yechipiri tinoda inonzi 800,000 anovaiwo madamages for unlawful and wrongful detention yokuvharikwa kwavakanga vakaita pavakagara vari muunhapwa then chechitatu tinodaiyo 800,000 anovaiwo madamages for malicious prosecution papo vaendisa kumataredzi mhosva vachizova kuti papasina mhosva inga iripo then tozodai 300,000 yemari iyo yavaibhadhara kumagweta avo kuti vamiririrwe panguva yataivamiririra iyoyo
mune imwe nyaya nhengo nhatu dzeMDC Alliance dzinoti muzvare Johana Mamombe muzvare Nitsai Marova namuzvare Cecilia Chimbiri vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuratidzira panguva iyo nyika yakavharwa nekuda kwecovid-19 asi nyaya iyi yanzi idzoke mudare musi wa17 mbudzi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha
Bato reMDC Alliance rinoti ongororo yaro remabhuku emari egore ra2019 inoratidza kuti mari yakawanikwa inoita mamiriyoni matanhatu nemazana maviri ezviuru zvemadhora emunyika kana kuti 6.2 million RTGS yafambiswa zvakanaka mubato iri. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
MDC Alliance yazivisa zvakabuda muongororo yekushandiswa kwemari mubato iri yakaitwa neimwe kambani neunyanzvi mukutarisa mabhuku emari. Vachitaura nevatori venhau muHarare, mubati wehomwe vaDavid Coulthard vati MDC Alliance inoshanda nemari inobva kune veruzhinji uye sebato vanokoshesa zvakanyanya kuzivisa kuti mari dzinenge dzakapiwa bato iri dzinenge dzakashandiswa sei. Munyori mukuru weMDC Alliance Vachauton Wembe vati kuongororwa kwemabhuku avo kukunotevera chibvumirano chavakaita sebato chekuti vaongororwe mashandisirwo anoitwa mari mubato ravo. VaWembe vatiwo akandeke kutanga bato ravo richibudisa ongororo yakadai.
Patakaita Congress takaita resolution yekuti separate tinofanira kuti titungamire pakuzvichenesa nekuti tiongororwe mashandisiro atinoita mari, particularly mari dzatinowana kubva kuhurumende Republic Finance Act. So ndo mabooks atauya nawo panapa akaongororwa nemaaccountant akazvipindirira vakaona mashandisiro atanga tichiita mari yeruzhinji. Saka tauya kuti tipe kuruzhinji kuti vachionawo mashandisiro atakaita mari. Ichi ndo chekutanga chatazviita ever since party yedu yakafomwa.
VaWembe vatiwo zvavaita izvi mucherechedzo wekuti vese vanoshandisa mari yeveruzhinji vanofanirwa kubudisa pachena mashandisirwo emari dzavanenge vapiwa kuitira kuti pasava nekufungirana.
But hapana party yatiamboita sezvataita izvi. And it's an example yatiri kuda kuti tiise muhurumende kuti kana mushandisa mari dzevanhu mapedza kuzvishandisa ifaiwo vanhu vaongorori kuti mari hadzisi kubiwa here. Muri kuona zviri kuitika, mari dzecovid dziri kubiwa, hapana zviri kuitika, vanhu havasi kusungwa. Saka tiri kuda kuti tione vanhu vazive kuti kana tazeneta muhurumende ndo zvatinge tichikwanisa kuti tiite so that zvinhu zvese zvinge zviri pachena.
VaWembe vati ongororo yemabhuku avo yakanonoka kupera nekuda kwechirwere cheCovid-19 izvo zvakambomisa mabasa ana mazvikokota vanoita basa iri. VaWembe vatiwo kunyange hazvo MDC Alliance isisina mari yainowana kubva kuhurumende inopiwa mapata anopikisa pasi pePolitical Parties Finance Act zvichitevera kusawirirana neMDC iri kufanotungamirirwa naMuzvare Thokozani Kupe, bato ravo riri kuwana mari kubva kuvatsigiri varo, izvo zviri kuita kuti vakwanise kuenderera mberi nemabasa avo zvinosanganisira kubhadhara vashandi vavo.
Takabhadhara vashandi vese mari dzatanga tichivaowa. I think patakasvika vamwe vanga vachioyiwa ne 12 months pasalary ariya zvaiitawo ndo yanga. But izvi zvinhu takati ngazvipere, so takapedza kusabhadhara zvikwereti.
Vatiwo ongororo iyi inoratidza kuti hapana chakaipa chakawanikwa mukushandiswa kwemari yebato iri. Mumwe mutsigiri weMDC Alliance vaJeff Chaitezvi vati vafadzwa nemaitiro ebato ravo anobudisa pajekerere kuti mari dziri kushandiswa sei.
Zvaitwa nebato rangu randinotsigira zvekubudisa mapepa gwaro nemashandisirwo akaita mari mucherechedzo wekuti MDC Alliance bato rejekerere rinokoshesa aindingati good governance, transparency yakanaka.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimiririra vamasimba kuchera vatiwo zvakanaka kuti mapato ezvematongerwo enyika abudise mafambiro emari dzavo kuitira kuti veruzhinji vave nechivimbo chekuti mari idzi dzinoshandiswa zvakafanira. Vakuchera vatiwo kurudziro yavo ndeyekuti MDC Alliance irambe ichiita izvi gore rega rega.
Ndinoona chiri chinhu chakanaka chaitika ichochi chekuti bato rinoburitsa mafambiro emari dzavo yatingati public audit result yavo. Chekutanga ngatizive kuti bato iri rine mari dzakawanda dzinobva kune veruzhinji kunharaunda dzakasiyana siyana. Saka zvinopawo veruzhinji vimbo yekuti kana vachiisa mari dzavo mubato iri vanenge vachinzwisisa kuti mari dzavo dziri kufamba dzichiendepi. Chandingangokurudzira ndechekuti chive chinhu tisingatangiri nekuperera pagore rineri.
Bato iri rinoti mugore ra2019 rakawana mari inoita mamiriyoni matanhatu nemazana maviri ezviuru zvemadhora emunyika kana kuti 6.2 million RTGS. MDC Alliance ine matunhu gumi munyika uye matunhu matatu akasimba ari kunze kwenyika anoti South Africa, North America Province neUnited Kingdom. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti riri kutambira mashoko anoratidza kuti vakuru vakuru mubazi rezvedzidzo vari kufurufusha varayiridzi vari pakurangwa mabasa kuburikidza nekumanikidza vatungamiri vezvikoro kuti vagonyora mazita evarayiridzi vanenge vari pabasa nevasiri pabasa zuva roga roga. mutungamiri wePTUZ Dr. Takawafira Joe vanoti pamusoro pekutyisidzirwa kuri kuitwa varairidzi nevakuru vezvikoro uku varairidzi vanogara pazvikoro vari kutyisidzirwawo nevamwe vanoita zvematengerwo enyika vachinzikana vasiri kuenda kumabasa vanofanirwa kubuda mudzimba dzezvikoro dzavagere Studio 7 yatambirawo mashoko ekutyisidzirwa kwevarairidzi vasiri kuenda kumabasa nevagari kunonzi kuri kuitika kuNerutanga mudunhu reBuera North vachinzi vanofanirwa kubuda mudzimba dzezvikoro dzavari kushandisa munyori mubazi rezvedzidzo amai Tumisang Tabela vati havakwanisi kutaura nesu sezvo vanga vari mumusangano vakati titaure nemukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubazi ravo vataungana ndoro avatabata vakavimbisa kupindura mibvunzo yedu nekukasika asi pataenda pamhepo vandoro vanga vasati vadzoka kwatiri kubva pakavhurwa zvikoro kupera kwemwedzi wagunyana varairidzi vakawanda vanonzi vari kuti vari kukundikana kuenda kumabasa nekuda kwekushaya mari dzekufambisa varairidzi ava vanoti vari kuda kuti mihoro yavo ifambirane nemari yekuamerica iri pakati pemadhora mazana mashanu nemakumi maviri kana kuti US$520 nemazana mashanu nemakumi mashanu emadhora kana kuti US$550 pamwedzi Dr. Joe vanoti kutyisidzirwa uku hakusi kuzovatadzisa kuenderera mberi nekurwira kuti zvichemo zvavo zvigadziriswe ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi
hongu kune varayiridzi vamwe vari kushungurudzwa nevakuru vezvikoro asi regai nditi havasi vese vakuru vezvikoro vari kudaro asi kuti vakuru vezvikoro vane muchuchu vakuru vezvikoro ava vanonyorerwa tsamba kubva kuna DSI dzimwe dzinenge dzichibva kuprovhinsi kuti tipei mazita mamwe anenge achinzi tipei mazita mangwanani na8 kwozonzi tipei mamwe mazita na12 mozonzi tipei mamwe mazita na4 saka kune vane muchuchu vamwe vachiri paacting capacity vanomhanyira kufunira varayiridzi kuti dai madzoka kuchikoro munodzingwa basa nokuti kuchikoro hakuna mira zvakanaka kune vamwe vakuru vezvikoro vanofunga kuti zvikoro ndezvavo saka vanorwadziwa vakatoona varayiridzi vatadza kuuya kuchikoro nemhaka yeincapacitation
tiri kunzwawo kuti kune varayiridzi vari kutyisidzirwawo zvakare vachinzi vari kupiwa mazuva ekubuda mudzimba dzepazvikoro zvavari kugara zvakamirawo sei
vamwe varayiridzi ava ndivo vanogara pazvikoro saka vakuru ava vanoenda kune vamwe vanhu vepanze tingati mayutsi nemamwewo marogowo veterans vouya vachivhundudzira varayiridzi pazvikoro kuti nokuti imwe muri incapacitated chava kuda kukupai mazuva okuti muchibuda muimba yamunogara because pano panongokwanisa kugarwa naticha chete anenge achienda kunodzidzisa kuchikoro saka zvinhu zvinoremera murayiridzi wekuti iye haana mari yokuti kuti kunototsvagawo mari yokuti vana vake vadye apa apawo dzichibuda mumba saka ndokumwe kupatawo kunongoitawo navamwe vakuru vezvikoro asi regai nditi havasi vese vamwe vakawanda tinavo paincapacitation
pane urongwawo here huripo Dr. Joe pane urongwawo here huripo Dr. Joe wekuti kuramwa mabasa kwevarayiridzi ikoku kugadziriswe
isu takangomirira musangano watakaita naminista weeducation nevepublic service vakati vachaendesa kucabinet takamirira kuti tinzwe kuti cabinet inoti kudini mukuru wenyika vamunangagwa vanoti kudini asi tinongofunga kuti dai vava nomwoyo munyoro kuti zvikoro zvikwanise kuti varayiridzi vadzokerewo vatiche vana vayambuke pavari apa nokuti ramangwana revana harikwanisi kuti rijeke kana varayiridzi vasina kupiwa mari
asi kune vamwe here varayiridzi vari kuendawo kumabasa
hongu variko vashoma varayiridzi vanongati about 8% vari kuendawo asi vachienda kuchikoro uko havasi kunoticha varayiridzi ava vanoenda vonologa vobva vadzokera kumba saka ivavo vashoma hongu vari kuenda ende vachinji vavo ndo vaya vasingadi maunion vanenge vachinyeperwa kuti maunion anoda kuita zvekubvisa hurumende iripo isu hatidi kubvisa hurumende ishu yedu ize lebha ishu yokurijiswa kumasalari avarayiridzi
avanga vari mutungamiri wePTUZ Dr. Takawafira Joe vachitaura nestudio 7 vari parunhare kumasvingo mutarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwedzi changodarika, mvura yakawandisa munyika dzinoti Rwanda, Kenya, Somalia, Burundi, Ethiopia, Uganda, Democratic Republic of Congo, Djibouti neTanzania yanaya zvakanyanyisa zvekuparadza dzimba neupenyu hwevanhu panguva yeveruzhinji nedzehurumende vari kurwisana nechirwere cheCOVID-19. Kubva muna kurume, vanhu vanodarika mazana mana vanonzi vafa mudunhu iri richikonzerwa nemafashamu emvura. Komiti yedare reSenate yemuAmerica inoona nezvemitemo yeSenate Judiciary Committee yakatanga basa rayo zviri pamutemo nezuro, ichiziya kuti vakadomwa kuva mutongi wedare repamusoro-soro amai Amy Coney Barrett vatambirwe here kana kuti kwete kuva nhengo yedare iri. Nhengo dzebato reRepublican Party dziri mukomiti iyi dzakatanga hurongwa uhu zvechimbi-chimbi zvichida kuti amai Barrett vatambirwe zviri pamutemo. Apo kwasara masvondo matatu kuti sarudzo dziitwe muAmerica, urongwa uhu wakatanga paine kutsutsumwa kukuru pamusoro pekupararira kwechirwere cheCOVID-19 uye zvachinokwanisa kuita pakutambirwa kwaamai Barrett. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kusabuda pachena kwehurumende panyaya yezvikwerete zvairi kutora kunze kwenyika kuri kusiya nyika iri parumana nzombe, sezvo ichizotadza kupiwa zvimwe zvikwerete kana yoda kuita mabasa ebudiriro anoda mari yakawanda yekunze. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe inofungidzirwa kuti ine chikwereti chinodarika mabhiriyoni 10 nemasere munyika nekunze, asi vamwe vanoti mari iyi inogona kunge yakadarika apa, uye hapana anoziva kuti yakawanda yacho yakashandiswa sei chaizvo, sezvo dare reparamende rinofanira kuona mashandiro emari iyi riri kuti gurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube havasi kurisuma sezvinotarisirwa nebumbiro remitemo renyika. Imwe nhengo yekomiti inoona nezvebudget vaEdwin Mushoriwa vanoti ichokwadi kuti komiti yavo yaudzwa mwoyo navaNcube.
Minister of Finance ngaatedze mutemo. Iye zvinezvi hatizive kuti mabhiriyoni mangani aripo, nekuti zvimwe zvikwereti zvingotorwa kune dzimwe nyika zvisinzi taita chakati taita chakati, but tisingazive kuti zvafamba sei. Ndosaka tiri kuti munyika medu hamuna oda yakanaka.
Mukuru weZimbabwe Coalition on Debt and Development kana kuti ZIMCOD amai Janet Joe vanoti zvakakosha kuti paramende izive zvizere nezvezvikwereti izvi.
Bvunzo iwoyi wenyaya dzereporting maringe nezvechikwereti kuparliament takaubvunza kuna minister Mswa 5 evakataura ivo kuti vari kusubmita mareports ma 6 monthly reports kuparliament anotaridza zvikwereti zvenyika, ndizvo zvavakativimbisa. Saka taakuzozviteverera kumusangano watakaita iwoyo wemulti-stakeholder debt conference kubulawayo musi wa 7 to 9 October. Parliamenti vakaratidza kuti naurwa dziri kuuya naminista kana kuti mareport ari kuuya naminista kuparliament haarevi chinhu, nekuti anongova tebu inongotaridza kuti Zimbabwe kuChina maybe iri kuowa marini, kuWorld Bank iri kuowa mari, kuIM kana kuri kuIMF zvichienda zvakadaro, hazvisi kunyatsokuratidza kuti mari iyi parliament iri kuda information yakawanda.
Asi mutedzeri wemukuru mubazi rezvemari vaJoseph Medzano vakati hurumende yakazvipira kubuda pachena nezvezvikwereti uye yakatotanga kuburitsa magwaro acho kutanga muna 2018. VaNcube vari kutiwo hurumende iri mugwara kushandisa mari iri mubudget pasina zvekukwereta. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi ichishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vatiwo kubuda pachena kwakakosha mune ramangwana, nekuti
takasainirana Global Compensation Deed nevarungu vachena vakambenge vaine mapurazi, ende hurumende iri kutarisira kuti inoda kuzokwereta about $3.5 billion kunze kuti wakanza kufinance compensation iyi. Saka kana pasina transparency mukubatwa kwezvikwereti zvatitori nazvo, zvinoita kuti ability yedu yekuwana zvikwereti ikanganisike.
Kuti nyika ipiwe chikwereti inofanira kunge yachenurwa nemakambani akaita seFitch, Moody's kana Standard and Poor's. Chimiro cheZimbabwe kumasangano aya achina kumira zvakanaka zvopa kuti itadze kukwereteswa mari. Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vativo zvakakosha kuti hurumende ipote ichivhenekwa kana yotsika matama enzira.
Panofanira kunge pane aya anonzi machecks and balances anoita kuti kana makurukota anga akurasika paramende inovadzora, kana vamwewo vakurasika vatongi vanovadzora zvichifamba zvakadaro.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vari mukuru weCoalition for Market and Liberal Solutions vaRejoice Ngwenya vanotiwo,
kusvika kwava nehurumende yejekerere ticharamba tichingobhadhara zvikwereti zvinopiwa vanhu veZANU-PF. Kusvikira taneta, ndinofunga kuti nhengo dzeparamendi dziri kutaura zvinhu zvakanaka hazvo, asi hapana kwazviri kuenda.
Chikwereti chenyika chekuramba chichiwedzerawo zvakanyanya sezvo magwaro ARBZ ari kuratidza kuti nyika yakatora chikwereti chemabhiriyoni maviri nechidimbu kana kuti 2.5 biliyoni kubva muna chikunguru gore rapera kusvika gore rino. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Varwi vekodzero dzevanhu kadzi munyika vanoti vari kufara nemitemo inoremekedza kodzero pamwe nekupa mikana kuvanhu kadzi kusanganisira vanasikana. Murwiri wekodzero dzevanhu kadzi muzvare Esther Bongaizimudzi vanoti kunyange hazvo vachifara nemitemo iyi vari kushishikana zvikuru sezvo mitemo iyi isiri kutevedzwa. Izvo vanoti zviri kupa kuti vanasikana vasava nemikana yakawanda yekuzvisimudzira sezvinokurudzirwa nesangano reUnited Nations pasi pechirongwa cheBeijing Declaration and Platform for Action. Michael Owe weStudio 7 abata muzvare Zimudzi kuti tinzwe maonero avo panyaya iyi.
Ndinovimba kuti United Nations wongu inodana kuti vanasikana vange vachipiwa mukana yakafanana. Bumbire redu remutemozve rinodanawo zvakadaro kubudikidzana neSection 17 weSection 20 inodana kuti vanasikana vange vachipiwa mukana yakafanana. Asi handizvo zviri kuitika munyika muno. Tichinombariro dzekurarama tinoona vanakomana vari pamusoro pevanasikana. Izvi tinozviona kune zvedzidzo, vana vakomana vachiswa pamberi, vanasikana vari kumashure. Mumhuri chaidzo, vanasikana vanonzi vari pazasi pevanakomana. Pamabasa emaoko, hapasati pane kuenzaniswa kuya kunenge kuchidanwa neUN kunyange nebumbure redu remutemo. Kunyange kune nhau yematongerwo wenyika, tinoona vanakomana variwo vanotutumadzwa pamberi. Asiwo ndinofarawo nekuti kuti kunyange zvakaoma kudaro, pane vanasikana vari kutsungirira, vari kuramba vachiedza, vachida kuti vakwanisewo kusvika panzvimbo ine vanakomana.
Nemaonero enyu mungati izvi zviri kuitika munyika here?
Dambudziko ratiri kusangana naro izvozvi nderekuti hongu tine mitemo yakanaka, asi ndinoona kuti semitemo imwe yese yakaiswa iri muconstitution medu, tichine dambudziko rekuti imwe mitemo isiri muconstitution iyala imwe neconstitution yedu bumbiro redu remutemo. Saka ini chandinofunga kuti chingaitwe kuti tisimudzire vanasikana munyika muno meZimbabwe ndezvekuti ngatitange taaligna temo yese kuti inge ichienda nezviri kutaura constitution yedu nezviri kutaura bumbiro reremutemo. Izvi zvikaitwa tinenge takusimbisa mitemo inodzivirira kuti vasikana vange vachibatwa chibharo, inodzivirira kuti vasikana vange vachitengeswa, vachirodzwa vari vanhu vadiki, inodzisira kuti vasikana vange vachitora zvijimbo zveutungamiri.
Vanga vari murwiri wekodzero dzevanhu kadzi muzvare Esther Bongaizimudzi vachitaura vari parunhare vari muHarare naMike Hove weStudio 7. Muchirongwa cheThe Connection na8pm nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at vuvnews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.vuvshona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
soku isika.